This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pano pa Studio 7 Manera anasi uri musi wesvondo kurume 20 2016. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vachangotanga mabasa vanoramba kusaina magwaro ekupinda basa muhurumende kana kuti macontract, uko hurumende ichiti haisi kuzofa yakaitanawo hurukuro kusvika vatanga vasaina magwaro aya. Imwe nengo yeparamende vaJames Maridadi vanomirira mabvuku Vareve MDC vonyunyuta nekusapiwa mhinduro pamubvunzo wavo wekuti sei mutevedzero mutungamiri wenyika vapelekezela mpoko vari kuramba vachigara muhotera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Zvinonzi paita kupesana pakati pehurumende navana chiremba vachangotanga mabasa, avanonzi vari kuramba kusaina magwaro ekuti vapinde basa muhurumende kana kuti macontract, vachiti ari kutyora kodzero dzavo sevashandi. Uko hurumende inonzi nechishanu yakaramba kusangana navana chiremba ava kuti vazeye nezvegakava riripo, iro rakatanga mwedzi wapera, ichiti haigone kuita hurukuro navo sezvo vasiri vashandi vehurumende nekuti havana kusaina magwaro aya. Nechitatu chapfuura, vana chiremba vadiki ava vanonzi vakanyorera kugurukota rezveutano Dr. David Parenyatwa pamwe nekuHealth Services Board vachiti gwaro ravari kunzi vasaine iri rinovaninipisa sekunge vari kutanga kudzidzira mabasa asiyo vakatopedza zvidzidzo zvavo kare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivire hurumende. Asi tabata Dr. Rutendo Bonde, vanoisa chigaro wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Gwaro nderei sekutanga kusingatanga kuzvidzwa. Gwaro ndinderei ndichiri kutongera mazuva atakatanga isisi kushandira hurumende. Hatina kumboshanda negwaro kana kushanda neyamuri kuti contract pachingezi. Hatina kumboshanda nayo. Takangosainirwa maassumption of duty form dzedu tikati rubatsira wanhu tikashanda internship yedu zvakanaka. Saka gwaro iri ndisingotarisa rakarerekera kuti hurumende chete inakirwe nekushandirwa asi mushandi asingafari. Saka igwaro rakanaka iriro.
Iro dambudziko riripo iri ringabatawo here vana veZimbabwe pachavo?
Kana hurumende ichiti nachiremba achangotanga hakwanisi kuenda kunobatsira wanhu muzvipatara kusvikira wasaina iro gwaro ravo ravari kutaura iri, zvinoreva kuti hakuna ba machiremba anobatsira vanhu. Ezvisinozivai kuti machiremba echikuru vanozoita zvekushedzwa neivo vana vadiki vabuda muyunivhesiti iko zvinezvi. Saka kana kuchinaiwo wana wavo kuti vaende kunokontinua training yavo vari muzvipatara, zvinoreva kuti vanhu vese vacharwara kushangogara mumafii. Saka izvi zvotinosesa kuti pambumbiro remutemo reconstitution kutyorwa kwekodzero kukurusa kuti vanhu varamba vachingoita sekungogadzirisani. Uyezve gwaro ravo iri ravari kutaura irovo ichiti sevanhu vari kunze and along one independent stakeholders.
Vanga vari sachigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Rutendo Bonde, vari parunare muHarare Studio 7. Mumiriri wemabvuku mudare reparamende vaJames Maridadi vebato reMDCT vanoti vacharamba vachirwisa kuti vana veZimbabwe vazive kuti sei mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vachiri kuramba vachigara muhotera iyo hurumende ichinzi yakavatengera imba kuHighlands muHarare. VaMaridadi nechitatu chapfuura vakasimudza zvakare mubvunzo uyu muparamende, asi mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanonzi vakavati vaite zvekunyora mubvunzo wavo kana vachida kuti vawane mhinduro. Vampoko vanonzi vari kugara muhotera iri kubhadharwa mari inonzi ingada kusvika $500 emadhora pazuva panguva iyo nyika yakatarisana nenzara inotyisa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMaridadi pamusoro penyaya iyi.
Mudare reparamende panoita nguva yekuti vedare reparamende vaMP vanobvunza makurukota ehurumende mubvunzo unoenderana nezvinangwa zvehurumende. Saka ini ndakati ndaindibvunzawo mubvunzo wekuti chinangwa chehurumende chakamira sei kana vice president vakaita vice president kwane gore nemwedzi inoraudzira yadarika vachirongogara muhotera matungirwa kuti vari kubhadhara mari inosvika yakuma $480-$500 pazuva rega rega. Iya iri mukati mechakasara kudai, so kune nzara inotaura chirungu, nzara inoridza mhere, asi uno munhu achigara muhotera asi pane mukana wekuti anokwanisa kunge achipiwa imba inoti dzimba dzacho dziriko. Saka ndomubvunzo wandakabvunzawo. Saka vamudhenda vakaona zvakakodzera kuti vati aiwa vice president tagopinda mubvunzo ungavaite kunyorwa pasi, asi mubvunzo yakwanisa kuti vapinde nokuti ndasingabvunze zvinhu zviri kure navo, ndaibvunza zvinhu zvavari mukati mazvo kuti sei muri kugara muhotera, ikona kuti sei vanhu vatigara muhotera, asi kuti sei ini kugara muhotera. Saka mubvunzo wacho wanga uri dunga mua, ndaizvimba kuti mubvunzo yakwanisa kuti ungopindurika ipapo ipapo, asi zvisinei zvakaramba.
Saka makakwanisa here kuzoita zvokunyora sezvakakurudzirwa navamudhenda?
Handi unyore pasi mubvunzo wohapi, ndina chekuunyorera pasi mubvunzo unofanira kuti vamupoko vakatounzwa. Kana vari munhu ane hunhu wavice president wemutezi wemutungamiri wenyika, vanofanira kuti vaende kuna vamudhenda wodza vamudhenda kuti aiwa mubvunzo wauchango upindura nyange usina kunyorwa pasi, nokuti handina chandounyorera pasi, nokuti mubvunzo wakabvunzika zvakanaka. Saka mubvunzo wanoziva kuti mubvunzo uri pamuromo wemwana wega wega wemuno muZimbabwe, kusanganisira even mhuri yavo nazaivhiriyo mutungamiriri wenyika vamugabe mubvunzo ndiri pamba mupa kuti sei muri achiri kugara muhotera. Munhu asiri kubvunza mubvunzo wenyikaotera vamaoko asiri kuzvibvunza, asi vamwana vanhu vese kudraivhi kuna president Mugabe kusvika kune munhu ari mwana akazvarwa nezuva akanzwa kuti baba avane vapura gore agara muhotera, mubvunzo waangangoda kubvunza uwo.
Vanga vari mumiriri wemabvuku muparamende vaJames Maridadi veMDCT vari parunare muHarare neStudio 7. Gwaro richangoburitswa neZimbabwe Statistical Agency kana kuti ZimStat rinoti zvinhu zvakatengeswa kunze neZimbabwe mukati memwedzi miviri yekutanga kwegore rino zvichienzaniswa nekutangawo kwegore rapera zvishoma zvikuru. Gwaro iri rinoti Zimbabwe yakakwanisa kutengesa chete zvinhu zvinokosha madhora anoita 459 million zvichienzaniswa nezvinhu zvayakatenga kunze zvinokosha $839 million panguva imwe cheteyo. Nyanzvi mune zveupfumi inoshanda yakazvimirira vachaosi Mutasa vanoti izvi zvakanyanya kukonzerwa nekuti Zimbabwe haina zvigadzirwa zvairi kuburitsa mumaindastiri ayo.
Icho chinhu chinofanira kunge chiri chokwadi, nekuti isusu hatisina chatiri kunyanyotengesa. Sekuzova kwamunoita maindastri zvedu, hatisina indastri yatingataura nezvayo. Tozotiwo kunyaya yeagriculture kuzvirimwa uku, tinoona kuti tine dambudziko redrought mvura yakanonoka kuuya gore rino, saka iri kunaya hayo iko zvino, asi hainasi kuti pago ratinogona kuti tinatotengesa zvirimwa zvedu. Kunyange vefodya yanga vachimbotiwanira business kutengesa kunze, hazvina kunatsobuda zvakanaka. Pane nyayawo yekudzikira kweupfumi hwenyika kuri kuratidza kuti hapana chatiri kuburitsa kumaindastries edu. Taa vanhu vari kungotenga kazhinji kacho kubva kuna masouth africa, vanhu vazhinji vango vava notengesa mugwagwa zvinhu zvavari kuwana kunze kwenyika.
Chii chiri kunyanyoitawo kuti Zimbabwe itadze kunge ichigadzirawo zvinhu zvekutengesa kunze kana zvekutengesa munyika pane kuti ingorarama nekutenga kunze?
Chiri kunetsa chikuru ndechekuti hapana mari yekuti vanhu vakwanise kunge vachifambisa maindastries. Sekuziva kwamuri kuita, vazhinji vakavhara maindastries, vanhu vazhinji vakabudiswa mabasa. Saka nezvimwewo zvidiki zvataigona kugadzira tega tichitengeserana hatisi kukwanisa kuita izvozvo. Chimwe chiri kukonzeresawo izvozvo ndechekuti zvinhu zvinobva kunze zvakati chipei pane zvinenge zvichigadzirwa muno zvati wandei. Pane zvinhu zvakawanda zvinobva kunana China, zvimwe zvinobva kunana South Africa. Mukatora kana muenzaniso wemotikari chaiyo, zviri nani kutenga mota kuJapan pane kuitenga muno kana tichitaura nezvemutengo. Saka zvinhu zviri kugadzirwa muno zvacho zvishoma, zvacho izvozvo zvinenge zvichidhurei pane zviri kuuya maimport.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vaCharles Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemunyori mukuru musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vaMakomborero aruzivishe. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Makomborero.
Ndinotenda nekutiudza kwamaitata mupfungirei.
Mukoma Makomborero, mukatodza kuti zvinhu zvakamira sei muzvikoro zvepamusoro izvi?
Kuzvikoro zvepamusoro zvinhu mamirirwa zvakaita tingati inyonganyonga, nokuti tikatarisa panguva ino yatiri vadzidzi vakawanda vanosvika zviuru nezviuru vakakwanisa kupinda pazvikoro nekuti havana kuwana mari yekubhadhara chikoro. Tatarisa kudaro, dambudziko guru ratosangana naro inyaya yezvinhu zvakaita seeducation material, kuti zvikoro zvavari kuita kumaunivhesiti nekumakoreji vari kunyanya kufokasa on recruiting mastudents akawanda kudarika mafacilities avainawo. Saka vaya kumalecture room pane mamwe malectures akawanda aringachiklasa, ekuti vana maklasi akasiyana siyana vanonyachisangana palecture room 1 vochenawesiwa mastudent to computer ratio it's very low to the extent that maybe there is on average 28 computers for everyone student. Infrastructure iripo ishoma shoma zvikuru zvekuti hapana kana vanachikoro vakwanisi kuti vapinde mulibrary. Vese 1-2 angari mastudy center, akatange mastudy center madiki diki ekuti mabhuku achona mashoma vakwanisa kuti vabhorowa vanoenga ari kudzimba dzavo. Rimwe dambudziko rekuita nepekugara pevana vechikoro. Saka vanachikoro vazhinji vari kuwanikwa vakuabhusiwa nevanhu vanongagara munharaunda nenzvimbo dzavanongachigara for accommodation, kunyanya vasikana, vekuti vanomampleasant kuzvechofuba umarare. Unoona magadheni dzavanagara mutishoni nekuda kwekuti pachikoro chakaita seinvesto Zimbabwe pane mastudents 15,000 asi vanokwanisa kuti vangopinda muhouse of residence vanowanikwa vari 4,000 chete. Saka vazhinji ava vagari muHarare havana hama muHarare, they are forced kuti vatsvake pamwe pekugara apa mari dzinenge dziri shoma dzinenge dzisaimira kuita ikonomi yedu. Saka ndo mamwe matambudziko ari kuonekwa muchikoro.
Mataura nyaya yemari kuti vamwe vadzidzi vakatadza kudzokera kuchikoro nenyaya yemari. Imari dzakawanda zvakadii dzanga dzichidiwa nemayunivhesita?
Mari idzi dziri kutangira kubva $600 kana taura zvana inflation of Zimbabwe. Then katatu hazvina midnight ma $700. Kata kunda kunana sekuti ma $2,000. Tolithi njeti tiri kumatipilele msauti. Wana asima boskof mani. Imao, unitangira pa 1.7 na shafti kuma 2000. Teni, itukarisa kuma poli, kuma chef college. Mafiza achu na ma $450. Asimu mafiza, kujura kwa kuita dani, kwa njire kuchunika, pana mari, wana mari, wana rukutia mbura. Wana wabirika, wana mabazi. Saka imari nge kawanda shukuru. Ipokuwa na hechikuru wa nga idakuzita.
Saka imi muri kumbotaura here nehurumende sevadzidzi kuti igadzirise matambudziko amuri kusangana nawo?
Hurumende yedu isuse sevanhu vechinhasi takatopindikana nayo. Takazama kunyora tsamba kuna Minister for Industry and Education vaJonathan Moore. Ndifunga tava tautokwanisa mwedzi tsamba iyi yasati yapindurwa kuti tinge tinovaona paofisi pavo. Vanenge vasingadi kuonekwa. Saka tichiona kuti zvikunoita kuti tinzwisa nekuti tinge tisva idanho rekuti tinoona minista. Tainge taona kuti mavice chancellor maprincipal nemadhi havasi kutaurika navo papanyaya dzinenge dzisi semastudent. Takazama kutaura navo kusvika taona kuti aiwa vanhu havasi kunzwisisa. Tikati regai tiende kuna minista. Saminista zvauri kunonzwisa aitinge anonga achida kuti tichakewo dzimwe nzira ofisi zvatiri kuita sevatiita meeting maprovinces nemapfunzo akasiyana-siyana sesvinhu rapera ratovakuri Zimbabwe University uko kuri kutambukwa zvisatinadzidzo tichiona kuti pamwe tikadzokera mune tikatora nzira yekuratidzira zvikuru pamakambasi tembetama kuti kwose pematambudziko akusanganisa nawo tichimboratidzira ndimwe tichida pamwe vangatinzwisa nekuti pari zvino havaasi kana kunzwisa kuti vataure kuti no ngatitei chero mapayment plans efees ndo mamwe maproposal atatinawo kozi zvinonyaya kuti afecta vanonyaya emafees dzanga zvimada ipapo ipapo.
Aiwa tinokutendai mukoma makomborero nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kumunyori mukuru wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vamakomborero aruzivishe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hamawadiwa, chinobhururuka chinomhara, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Tinotenda Blessing. Nzwisa yekambo nzara kubva kuna Victor Kunonga sezvo ngo yedu yapera rakaitimbotarisa musoro nawo zvakare. Vanachiremba vachangotanga basa muzvipatara zvehurumende vanoramba kusaina magwara ekupinda mabasa kana kuti macontract. Imwe nengo yeparamende vaJames Maridadi vanomirira mabvuku vari vebato reMDCT vonyunyuta nekusapiwa mhinduro pamubvunzo wekuti sei mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezera mupoko vari kuramba vachigara muhotera. Tavatashwa kumagume echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya imi namavhilasi muhlanganya uye.